manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba, avo vakadzingwa muZanu PF vanoparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. ZANU PF yoita maprimaries ayo mangwana dzimwe nyanzvi dzichiti mvonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Zimbabwe yobvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zviri kunyoreranwa pasi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana vachinge vasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Tovhotera Mnangagwa here kana Chamisa?
Chamisa.
Mnangagwa here kana Chamisa?
Chamisa.
ZANU PF here kana MDC alive?
Vashitaura pamusangano wavaita nevatsigiri kwaJonasi kumaruwa ekwaseke nhasi vachamisa vati vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa navamunangagwa nevekune dzimwe nyika vachiti vanoda kuona kuti pane chakanakira nyika neveruzhinji here muzvibvumirano izvi.
We are not open for business. We are best for business. We are good for business. Saka patinoita pinda Zimbabwe is good and best for business. We are not going to open, nokuti ukaopena uzichinopinda mauri. Unofanira kugara wakavhara magedhi enyika yako. Asi uchiti ati vanopinda, vanopinda vachiita business renyika. Hatidi matsotsi, ndosaka ndakati zvese zvakasainwa naMnangagwa. Ndichingopedza kuvhota ndati mapepa ese akasainwa naED ngauye pano. Zvakashandira nyika izvi. Tozvichengeta. Kana zviri zvavo zviri zvokuba. Zvese ndiri kukanzura makontrakti iwavo. Dzokerai kumba, dzokerai kumba, dzokerai kumba, dzokerai kumba.
Vachamisa, vatiwo kana vachinge vapinda panyanga, vachaitawo kuti nhepfenyuro dziwande munyika.
Muna July pandiri kupinda pamunongondiita president wenyu, ndiri kuita kuti munyika muno musava neTV 1 kubva muna 1980, 38 years, tine 1 television. Ndiri kuita kuti TV ivhurwe, iitwe nemamwe maprivate operators. Vakwanisewo kutepfenyura vachikritisaiza hurumende, vachipa vanhu mukana wamashoko akasiyana. Ndozvatiri kuita patinongopinda. Patiri kupinda maradio station tiri kuvapa malicense ekuti akwanise kutepfenyura zviitike kune dzimwe nyika. Totova nemuono wakaoma.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vakwegura vacharapwa pachena kana vakavhoterwa kutungamira nyika.
Patiri kupinda apa isu tiri kutaura apa inonzi healthcare system. Tinoti tine adult care. Kana une 65 years kuenda kumberi rapwa mahara. Famba nemabhazi ehurumende mahara. Famba nezvitima zvatiri kunzwa mabullet trains mahara. Roora kana kuroorwa mahara.
Maerano nemakakatanwa ari muMDCT vachamisa vati vatogadzirira kare kuti veruzhinji vasavhiringidzike pakuvhotera bato ravo sezvo vakasarudzwa kutungamirira chimwe chikwata cheMDCT muzvare Tokozani Kupe vachiti vachakwikwidza sarudzo idzi vachishandisa zita rekuti MDCT. vachamisa avo vanga vachifamba nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanosanganisira vatendai BT vaJacob Ngarivhume pamwe navaMathias Gujutu vati vachagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji varerukirwe neupenyu. Zvichakadai, vachamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vari kuenda mhiri kwemakungwa kuLondon svondo rinouya kwavari kunoita misangano nevari muhurumende yeBritain. Vachamisa vakatarisirwa kuita mumwe musangano nevatsigiri vavo kumamina kumhondoro mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbo miririra masvingo Eben mu National Assembly avo vakadzingwa mubato reZANU PF zvichitevera kubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika gore rapera vaDaniel Shumba. Nasi vaparura bato ravo reUnited Democratic Alliance kuchitungwiza. Godwin Mangunjwa anoti panyaya iyi.
Vashumba avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai wava Mugabe, amai Grace Mugabe, nevamwe vakaita sava Jonathan Moyo navaSevia Kasukuwere. Vaudza Studio 7 kuti bato ravo reUDA rakavambwa muna zvita gore rapfuura. Vati bato ravo rinoziva zvinorakiitwa kuti nyika ive neutongo hwejekerere.
Tichigadzirisa kubvutwa kwakaitwa nyika nevari pava vamunangagwa navamwe vavo. Isu toda kunza inonzi constitutionalism. But zvikuru sei toda kugadzirisa poverty nokutambura kuri kuita vanhu vemuno muZimbabwe kubvisa unhapwa kuti vanhu vawane raramo.
Vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita seZANU PF, MDC, NPP nemamwe. Vashumba avo vaimbe vemusoja vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaitwa nemauto achishandiswa nevanhu vane uori munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri vaEdward Kakora vekumashonaland syndrome vaudza Studio 7 kuti kubviswa kwavamugabe kwakatsamwisa vatsigiri vakawanda veZANU PF mumashonaland syndrome.
Chokwadi ndechekuti ku yakaitwa muna November yakasakadza masupporters eZANU zvokuti ndokune mhomho yakawanda yari kusupporta UDA. Kozoitawo zvakaitika muMDC mwedzi mushoma yapera, mastructures eMDC iwo ari mumashonaland central vapera vese kuuya kuUDA nokuti somehow hapana munhu anosupporta Thagari.
Vashumba avo vakambodzingwa muZANU PF zvekare vakatanga bato ravo reUnited People's Party muna 2006 vasati vadzokera zveMuZANU PF muna 2008 vati UPP yakafa kare. Vati UDA ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende, makanzuru nechemutungamiriri wenyika. Mudzidzisi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvirikitwa navashumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga reZANU PF. Vati ZANU PF yakadzinga vanhu ava mushure mukuona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano. Mupepeti webepa naure The Observer uye vari nhengo yeZimbabwe National Editors Forum vaBarnabas Tonjana vaudza Studio 7 kuti mapato angawande muZimbabwe asi mapato anotsigirwa zvakanyanya iZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa.
Tungori tumapati tungoripo kudzi munhu anenge achiferera kunzi ndiri president asi une vanhu here? Hana kana vanhu.
Zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo kwave kutemesa musoro Zimbabwe Electoral Commission. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangoja.
ZANU PF iri kuita sarudzo dzemaprimaries mangwana mumatunhu ose emunyika. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzemakanzura, National Assembly neSenate. Gadziriro yesarudzo idzi yanga isina kumira zvakanaka mubato iri sezvo panga paine makakatanwa vanhu vachipumhana uroyi kuita chioko muhomwe pamwe nekuratidzira vamwe vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka zvikuru kuvanhu vanofungidzirwa kuti ndeve Generation 40 iyo yagara ichirwisana neTeam Lacoste inotsigira mutungamiriri webato vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 yaedza kutaura nemurongi wemisangano muzano PF vaEngelbert Rugege asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti rwendo runo ZANU PF ichabuda isina kusimba nepamusana pemakakatanwa ari mubato iri.
Mbenge iri mumusangano wezvano kwete havafaniri kunge vachidaro kunyanya zvinhu zviviri zvisingafaniri kunge zvichiitika zvatanga tichiona nyaya yemhirizhonga kurovana nekuvhundutsirana hazvidiwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Chepiri, nyaya yekubirira haisi iyo, nekuti ukaona zvichidai pamuti munyoro wezanu pf komiti yakaoma kumaopposition vanozodii. Saka tinokurudzira isu tichiongorora kuti ngazviitwe mune zvakanaka, ngavasaita bowa bowa nemhirizhonga, ngavasabirirana kana kurovana kuti uve mucherechedzo wakanaka wekuti sarudzo dzatichazoenda mberi idzo dzenyika yose dzevamupato vakasiyana anenge achiungana dzinenge dziine runyararo. Kunogona kunge dziri mbiro dzekuparara zvakare kwemusangano wezanu pf. Vamwe vanenge vakundwa kana kuti vanenge vabiswa vasairirwa kurutivi voti aiwa haiziyiwi tava kunotanga wedu musangano. Ndo matambudziko atinogona kuona iwayo.
Mune dzimwe nzvimbo takatoona kuchiburitswa mari, vanhu vachitorwa mavhidhiyo vachitopa vanhu mari, vachiita sokunonzi vari kutotenga sarudzo idzi. Zviri kuitika kwakawanda wanda here semanzwiro wamuri kuita?
Hongu zviri kuitika kwakawanda, uyezve kushayiwa zivo kwekuti vanhu vanenge vachifunga kuti nekuti havana nonguva havana chavanenge vakaitira vanhu vemunzvimbo wemunharaunda vomhanya mberi nemari kuda kutenga mavhoti. Hazvitendedzwa, hazvisi pamurawo. Asi tinotenda kuti zviri kuburitswa pachena, zviri kufumurwa. Tinoona iko zvino vanga vati zviita kunzvimbo dzekunanagweri kwekwe vafumurwa, vanofanira kunyara nazvo.
Mukukokera kwavari kuita vange vachifanirwa kunzi vafambe vari pamwe chete kuti vaedze kudzikisa matambudziko iwaya ekutukana nekunyombana kana kurwisana.
Izvo zvakatotekeshera maprimary ari kuitwa ezanu pf. Asi tiri kukurudzira utungamiri hwemusangano wezanu pf vamunangagwa nevamwe kuti ngavataure vakamira chaizvo kuti kwete kwete kwete, hazvitendedzwa, hazvisi izvo, harisiwo gwara remusangano rekuita mhirizhonga nekutukana nekunyombana.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Hurumende inoti yava kubvumidza vanhu kuti varime mbanje zviri pamutemo yekushandisa semushonga unorapa unenge wapiwa munhu nachiremba. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Pasi pemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, gurukota rezveutano ndiro rine masimba ekubvumidza vanoda kurima mbanje zviri pamutemo. Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights vaNicholas Wazadza varumbidza danho ratorwa nehurumende vachiti zvichabatsira vanogadzira mishonga. Dr. Wazadza vatiwo zvirwere zvakaita segomarara zvinodawo mishonga ine mbanje mukati.
Kutenderwa kwaita kurimwa kwembanje nehurumende yeZimbabwe shure mekunge vachitarisira kuti ivo vachange vachipa vanhu magwaro nemapepa anoita kuti vanhu varime mbanje, zvakanangana nekubatsira bazi reutano nevaya vanobika mapiritsi nemishonga iyo inoshandiswa zvimwe zvinhu zvatinowana mumbanje. Tinoona sekunaka kwazvakaitira bazi reutano nevaya vanobika mapiritsi kumafarmacist uko nekumafarmacologist. Zvakatarisiswa zvikaonekwa kuti mumbanje mune mamwe atingati machemicals anowanikwa imomo anobatsira kurapa zvirwere zvinorwadzisisa zvakaita segumarara. Izvi tichizoona zvakanaka kana mbanje ikakwanisa kurimwa nevarimi ava.
Dr. Wazadza vatiwo kushandiswa zvakaipa kwembanje zvine njodzi, nekudaro zvakakoshawo kuti hurumende inyatsoongorora kuti mbanje iyi haizoshandiswi zvisiri pamutemo. Asi amai Dorcas Chiwa vanogara kumufakose vati senyika ine uori vanotyira kubvumidzwa kurimwa kwembanje uku. Amai Chiwa vati zvinenge zvichida kunyatsoongororwa zvakadzama kuona kuti vanhu vanongorima mbanje kuti ishandiswe mukurapa netsvagiridzo chete.
Inini hangu panyaya yekurima mbanje zvekulegaliza mbanjeka zvinotoda kumonita nokuti vakangosiya munhu wese achingoirimaka we are sitting on a time bomb seinyika saka zvinotoda kumonita chaiko kana iri for kurapa but vakangozosiya ende kumunde kwacho anenge achimonita ndiani hwekuzika munhu achasvuta indichada kutesta kuti inombochanyoita sei.
Izvi zvatsigirwawo naamai Pretty Gambiza avo vatiwo vanotyira kuti vanhu vanozotadza kutevedzera zvinangwa chaizvo zvatenderwa kurimwa kwembanje munyika.
Nangwa ndozvifarira zvakashata nokuti zvakutokurudzirwa kuti vanhu vadiki vese vapute mbanje. Munhu anese ari grade 7 anotanga kutopinda mbanje.
Zimbabwe inyika yepiri mudunhu reAfrica kubvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo mushure meLesotho. Mbanje hachisi chinhu chitsva muZimbabwe sezvo ichirimwa kumaruwa. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inogona kurima mbanje yekutengesera dzimwe nyika, izvo zvinogona kuunza mari yakawanda. Nyika dzakabudirira dzinotengesa mishonga inenge ine tetrahydrocannabinol iyo inobva mumbanje. Asi munhu anofanirwa kunyorerwa prescription nachiremba kuti atengeserwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombonzwa chiziviso chehurumende yeAmerica.
Basi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika riri kupa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu kumunhu ane ruzivo nezvekuurayiwa kwechizvarwa cheAmerica, Joel Shram. Musi waKurume 18, 2012, Shram uyo aive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe akapfurwa akafa muTaiz kuYemen nemurume aive pamudhudhudhu. Pakaurayiwa Shram, murume uyu aive mudzidzisi werurimi rwechirungu paInternational Training and Development Center, chimwe chezvikoro zvine mukurumbira muYemen. Mushure mekuurayiwa kwaShram, chikwata cheAl-Qaeda muArabian Peninsula chakati ndicho chakanga chauraya Shram. Kubva pakaparurwa Rewards for Justice program muna 1984, America yabhadhara vanhu vanodarika makumi masere mari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora. Vanhu ava vakabatsira kuti magandanga asungwe. Chirongwa cheRewards for Justice chinowanikwa paTwitter inoti @RewardsForJustice. Munokwanisa kuziva zvakawanda nekuenda pawebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Anenge aine ruzivo rezvakaitika kuna Shram ngatumire tsamba mbozha kuinfo@rewardsforjustice.net kana kufona panhamba dzinoti 1-800-877-3927. Ichi chiziviso kupasi rose chabva kuhurumende yeAmerica.
Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. nazi taita rombora kanaka kungetine urukuro nemumwe mudzimai ari kushanya imomuno muAmerica. Regai tiende kwa vari tinsiko kuti ndiani uyezve kuti chirongwa chipi chavanga vafambira iko kuno kuAmerica vachibva kwaMutare kuZimbabwe.
Sevangu ndinonzi Gertrude Shumba, ndiri executive director of Family Aids Caring Trust. Tinova base tiri kuZimbabwe. Kuno kundawo yaku annual planning workshop yedu ye USAID. Kwatinowana funding from PEPFAR. Saka ndinofara kuti takapedza musangano wedu zvakanaka uye takakwanisa kuti tisaine maplans edu e2018. Saka USAID inenge ichitisapota zvakare kuti tibatsire vana maorphans and vulnerable children kuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti muuye kune misangano yamauya uyezve zvichabatsira sei pamunodzoka kumusha?
Zvakakosha chaizvo, especially zvakaitwa nehurumende yeAmerica yekuti maimplementing partners tiuye tizoshare maideas at global level, tichidzidzawo mabest practices, isi tishiyawo mabest practices edu sezvo tichisupporta maorphans and vulnerable children ekuZimbabwe. Vanova vana vane utachiwana hweHIV, vana vabereka vakashayika neHIV nevamwe vanenge vachingova vasina kwanisi kuzviendesa kuchikoro. Saka tiri tichibatsira panyaya dzemaschool fees neeconomic empowerment uyezve nekuona kuti nyaya dzehealth dzavo dziri well covered.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichochi semudzimai?
Chakaita kuti titange chirongwa chekuchengeta vana vari orphaned and vulnerable inyaya yekutizvo muZimbabwe munoziva kuti prevalence yeHIV yakambokwira chaizvo, iko zvino zvaiyadzika yapa 11.5. Saka tine vana vakawanda vakashayikirwa nevabereki, vamwe vana vari kurama neutachiona. Saka vana ivavo vanoda kuti vawanewo support yekuti vadzokerewo kuzvikoro, vakwanisewo kuwanawo chikafu chakanaka uyewo vakwanise kuti vararame upenyu huri nani. Vamwe vanenge vachida kutozoenda kana kuti vatsvagewo mabasa vachitre yatinoshandisa maprogramu yatinoti yeDreams Initiative yatinenge takafokasa vana vasikana vechidiki mukumanikaland.
Muri kushanda nevasikana vechidiki vakawanda sei uyezve mungati vari kubatsirikana sei?
Tiri kushanda nevana vakawanda vanosvika 8500 vanova ivo vatiri kubatsira mukuti vave neeconomic ready, yatinoti economic readiness. Vatinotraina mashort courses sezvakaita kana kuti dress making kana kuti cake making kana mamasaisi akangosiyana-siyana emaoko anokwanisa kuti vazokwanisa kuti vazviraramire pachavo.
Kune vamwewo madzimai vakateerera vanoti ndingazvigonawo here zvamuri kuita, mungavatichii kana vachidawo kutanga zvirongwa zvekuti vabatsirawo vamwe?
Takatarisa kumadzimai tozoziva kuti zvinotinetsese women leadership, asi zvinongoda kuti munhu uve nefocus uye nekudzidza from others kuti how can you make our communities a better community. Nokuti unoziva kuti kazhinji madzimai tinonzi tarisirwei pasi kuti tingazvigona here, asi ndofunga munhu kangowo nemamentos ako and being a transformative leader tinoona zvichiendeka. Uye toonawo kuti zvakare kana mabasa edu, nokuti semadzimai tisi tinoziva matambudziko evana zvakanyanyisa kudarika na baba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous Mhlanga. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudzawo zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota recabhineti rekubvumidza vashandi vehurumende kuti vange vachipinda munhaurirano dzemihoro, kana inganzi pachirungu collective bargaining, nehurumende pamusoro pemari dzemihoro yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Zhou. takatanga nekuvabvunza kuti vanotambira sei danho rehurumende rekuvabvumidza kunge vachipinda munhaurirano dzemihoro.
Ayo mashoko anotaurwa nevanyori vamapepa, asi ndinoziva kuti mashoko amanyausa mukanwa anoda kuti aone sokuti varairidza vana nyaya, because varairidzi vakaseva petition kuna minista wambengezi musi wa27 March yokuti vachanga vachiramwa mabasa panotanga kotoro rechipiri. Chimwe chikuru chavaitaura zvekare ndechekuti muhurumende hamuna collective bargaining, izvo zvinova zvinotaura nesection 65 yenew constitution. Saka zvataa kuona zvichinyorwa izvi zvaakuda kujustifya sokuti varairidzi havana legitimate cause yekuti vaende kustrike nekuti hurumende yakatobvuma. Ndosaka varairidzi vakazofoma mubatanidzwa wavo weforzeo kuti vaone kuti zvingava nani kuti vambomira vega ezvesekta kuda vangafosa hurumende kuti itaure navo necollective bargaining. Saka varairidzi vari kuda collective bargaining iri pa2 levels, iri at a broader level nesectoral level. Izvi zvaakungonyorwa izvi kuda kuti tase kuti vashandi vehurumende havana nyaya nokuti hurumende inoda kugadzirisa zvichemo zvavo, but shoko handizvo kuti kuda kusengedza vashandi vehurumende denguri namagwe nokupa promisi dzisingabudi. Ichinoziva kuti collective bargaining hakuna, and collective bargaining zvimwe zvezvinyunyuto zviri kudiwa navarayiridzi pavada kuramwa mabasa panotanga koto riri kuuyai.
Asi mati mambowanawo here mukana wokuti munge muchikurukura nehurumende pamusoro penyaya yecollective bargaining iyoyi?
Pakambotaura kuna 2014 tikaita mastudies akatoenda kuna na South Africa, ipapo munhu aitungamira kugavhenmendi vanga vari maichitauro vanga vari public service, but tava kufunga kuti tava kusvika pokupedzisira apa even pachizouya, because new constitution yanga ichangouya. Ndopakabva maichigwamba vabviswa ikoko public service vaisawo kumoko. Saka hurumende inongogara ichitambisa nhova vashandi vayo, inopromisa ichinyepa. Iko zvino kana yaida collective bargaining yaizotora vashandi vehurumende ichivaisa kuofisi ya president nekabhineti, kunonotaurwa nani ikoko? Saka manyepo aya manyausa mukanwa kuda kuita sokuti hurumende iri kuda kuitira vashandi vayo zvakanaka, asi hapana zviripo makumbe enyoka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Joe. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi. Mutare City 0, FC Platinum 1, Black Rhinos 0, Bulawayo Chiefs 0, Herentals 0, Harare City 0, Nichroot 3, Capes United 4, Chicken Inn 1, Yada 1, Ngezi Platinum 1, Highlanders 0, Shabani 1, ZPC Kariba 1.
Radix, you got that fire, baby.
That's a summer, that's a moon, Tiba.
In your blood clot.
I say you from across the room. I would cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in the jungle, we don't need trouble. I suck the number one, I'm gonna die cancer. I miss you, and that's why I got young. Baby, in the nothing, then the good.
Takupai inzwisa yekambo kachangoburwa Mesh Up Mind ka DJ Radix. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba Avo vakadzingwa muzanu PF vaparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. Zanu PF yoita maprimaries ayo mangwana. Dzimwe nyanzvi dzichiti mvonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.